zvikuru kiri rwedu rwezanupf takatarisa tikaona kuti nyika iri kushanda yakavavarira kuti ingabudirira here utungamiriri hwenyika baba vamunangagwa naminista wavo wefinance vari kutiraya kuti aiwa tirege kushandisa mari zvinotoreva dzimwe bandiko mari zvinoreva kuti dzimwe nguva kumwe kunenge kusingasabudiriri nekuti mari zhinji yashanda kune imwe nzvimbo saka vari kuita yavanoti austerity measures tikaona kuti nyange nesuwo samaparliamentarian ko tadii kumbomira kuwana zvatinoda timboona kuti zvinhu zvinotambudza nyika zvakafanana nokuti upfumi hwedu hufambe zvakafananawo nokuti iko zvino tine dambudziko rana chiremba vakuchema kuti hatina chino hatina chino hatina madrug ko isu savatungamiriri navamiriri vavanhu kuti katanga tiri isu kuti aiwa imbomirai kutarisa isu chimboita izvo zvinoita kuti vazhinji vezimbabwe vafare
muchionawo vangatambirana here nemashoko iwaya sezvo masvondo apera takaonawo verubandiko rwemdc vachitaurawo zvakanyanya maererano nekuwana zvinofanirwa kunzi vawane sevamiririri vevanhu kuparamende
ndinofunga kuti munhu wese zvake ane vavariro kuti zimbabwe ibudirire ane vavariro kuti ivo vatinomiririra vacho kazhinji mukatarisa tiri developing country chaizvo vazhinji vedu vanenge vari pasi pasi chaizvo ende kana ivavo vari pasi pasi kana zvinhu zvovaomera nekuti havasi kuwana zvavamutarisira isu tingatadza sei kana tiri vamiriri vavo kuratidza rudo navo kuratidza kuzvinyima isu kuti ivavo vagowana zvavanoshuva